ichi zino tiri kuda kuti vanhu vose vazive kuti kwane sangano ravo samapenjiniya zvenasa vemuzhandigere kuti titange kutaura namastakeholders hurumende nenasa yacho kuti tinozvifambisa sei nemhosva yekuti hatisi kugutsikana nekubata kwatiri kuitwa samapenjiniyas tirikuziva kwamunoita mapenjiniyas edu vamwe vari muno mumadhorobha vakawanda vari kumarizevha vanofanira kuzotora mari dzavo kumabhengi mutaundi vosvika mutaundi imomo vanoshaya mari dzacho vogarira vachivata kumabhengi mazuva ano kune chando anenge asina kutakura magomezi saka zvinhu zvese izvi tinofanira kuzvigarira pasi toona kuti zvinogadziriswa sei takasangana neivo venasa kana tichinge takonana nenasa toenda kuna minista wacho welabor nesocial welfare kuti tionesane kuti tinozvifambisa sei
muri kutarisira kuita musangano wenyu wekutanga riini kuti muzeye nyaya
musangano nenasa takavanyorera tsamba vanhu venasa kuti ndo zvavapo nokuti takavapawo bhizi yedu kuti zvinangwa zvacho ndeizvi ndezvekuti tinofanira kusangana navo totaura navo havasati vapindura asi isusu semapenjiniyas tiri kungosangana nyange tisati tasangana nenasa nemhosva yekuti tiri kusanganira kutiko mapenjiniyas acho vazive kuti kwaane musangano uripo unovamiririra wotaura masoko kuna vamwe kuti vajoine tiwande zvimwe zvigofamba
chii chinotariswa kuti munhu azove nhengo yesangano renyu
isusu tinongoda kuti tiwane jora cheke kubva kune mumwe nemumwe penjeniya nemhosva yekuti tinoda kuti tive namaofisisi uyezve tanga tichida kutiko musangano uyu uzivikanwe nyika yese
ivo vari pamuzhandigere vari kutambira sei urongwa hwenyuwu
vakawanda vari kuuya vanozvifarira chaizvo chaizvo semuno mburwa nekuti ndimo matatangira patinoita musangano unoona vachiuya nemhosva yekuti vanhu ivavava ndivo vari kutambudzika zvikuru vamwe vari mutaundi vanofanira kubhadhara rendi vamwe vari mutaundi vanofanira kubhadhara mvura magezi zve havakwanisi nokuti penjeni dzavo unowana kuti mudzimai akafirwa kana kuti baba vakafirwa murume wavo kana kuti mukadzi wavo ari ne anga ari penjeni wenasa avanogona kupuwa $30 chaivo $30 chaivo sekuziva kwamuenza vanhu vakawanda takarasikirwa nemari yakawanda nenyaya yezvindola saka mapenjiniyas akawanda aripo yezvino havana mari nemhosva yekuti mari dzavo dzese dzakahiwa pakachinjwa mari nyaya yezvindola iya saka vakawanda vari kuuya vachibvunza kuti toita sei iye zvino muno mubuda wayo tine dacoding marecords atinawo tinogona kuva nemore than 3500 vari pamarecords edu vari kutotadza kuti vakamirira kuti zvinhu zvifambe.